vamuzora varamba kudzidza varamba vari munhu anoshandiswa kuputsa opposition political parties in Zimbabwe. Vanozikamwa somunhu asingadi kubudirira kuopposition muzimbabwe zvachose. Vakamboenda kumakotsi zvakasiyana-siyana vamuzora, asi vakarambwa nevanhu nokuda kwekuti vana vezimbabwe vanozviziva nokubvuma kuti murume uyu haadi kukura kuopposition muzimbabwe. Nhasi unowu varamba vachividerera mberi kuda kuputsa opposition muzimbabwe vachishandisa makotsi. Vanotageta avo vanhu vanenge vane shungu, vane chiro chokuti democratic struggle ingirire mberi.
Koimi neurongwa hwese hwamuri kutsanangura uhu, madii kungotsvagawo rezita renyu risiri MDC ravari kurambira iroro mosiyana nezita ravo reMDC?
Hatii kujaidza munhu watinoziva kuti akushandiswa, hatii kumujaidza nokuti kamujaidza munhu iyeye iye nemasponsors ake vanenge vatohwina. Hatidi munhu anoshandiswa nezanu kuuraya revolution struggle yevanhu kana iye ngaachinge zita, because hakuna munhu anoda murume uyu muzimbabwe muno kana havatoridza zvichose. And struggle is about the name, the struggle is about the spirit inenge chipinda vanhu kuti change iitike. Nhasi tikona dzadza kumonzera haadi this change kuti iitike mune muzimbabwe, and isu tiva prepared to fight, to be arrested, to die for the people of Zimbabwe.
Matanho apa hamuchatora nairo danho ravatora rekuenda kudare vachikurambidzai kuti mushandise zita rekuti MDC kana kuti muri mutungamiri?
Aiwa, tinotangana kukoti, tinotangana kukoti kuti tizivise kuti iwo matare ezimbabwe achati kudii, nekuti isusuwo tine mapoinzi atinawo akasimba zvikuru, atinovimba kuti dzadza kunzi haana rights rokumaita infringe marights iwawo.